Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba musambo wezim dancehall Melusi Nyavira anozivikanwa neremagitare rekuti star actor anoimba ari kuchegutu. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mangoma ini ndakatanga 2020 ndakatanga kuimbira kumangura mangoma azvatsunguri ngo basi pane shamwari yangu yakuti hachi yatichidzi tingoimbe ndopa ndakati kunangangu kuti hari katingoimbe pesayo zvanzi atopinda chi murovo
pakatanga zvemagitare vabereki vakazvitambira sei
vabereki avasati vazviziva zvavo kuti nini zvinoimba vozi inini handigare navo hameno kana vari vachizvizivo kune vamwe kwavariko
vari kuitambira sei nemhanzi yamunorova mukati umu
vanhu ndakatanga nini wenguti siyana nazvo ava siyana nazvo avasaka rimwe business rekuita davatohodha kana kasei pamari yakuita sei yauri kurekodha
matambudziko amunosangana nawo ndeapi
machallenges atosangana nawo pakuimba paini handisati ndana manija kungozvida zvo zvamuteta zvato kunongota challenge yongoti ndokunoshaya mari kungozvidi singe kana kuti anaiaafanaingongondiingerikuiiia sokunoshaya kana kana mari yekuaoinda panguva iyoyo
vanoda kukubatai vanokubatai kupi
vanoda kutibata vanongonibata pa 07 8 8 1 8 1 3 1 0 7 8 8 1 8 1 3 1 0 ndopandobatika ipapo
woza Friday tombokwenya magitare kamuchana.
Kamuchinzwa kambo kanonzi nyaya yangu manzwawo hurukuro yaitwa naMelusi Nyavira aka star actor ari parunare kuchegutu naIvan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano paStudio 7, tibatei pawhatsapp namba dzinoti +1 202 4650318.